Nengo dzakawanda dze-CCC dzakadzingwa makanzuro neparamende navachavangu uye kubvira pasi yavachamisa pane nezvikwata zve-CCC zvakawanda muZANU-PF zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka sezvo muine kupokana kukuru panyaya yekuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Mnangagwa voramba vari pachigaro here pachapera temu yavo muna 2028 kunyange hazvo vaMnangagwa pachavo vachiti vachatevedza mutemo pane vamwe mubato ravo vari kuti ngavarambe vari panyanga vakawanda vakataura nestudio 7 vakaita semumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizunza vanoti kusagadzikana kwezvinhu mumapato makuru aya kwasiya vasina tariro
hatichazivi kuti tine opposition here bato racho riri kutonga riri kuita madivisions muri kuita vanhu vakawanda vakuba vari kugadzirirana nyaya vachidai hatisina utungamiriro hwakakwana saka tinoti 2024 apera riri gore rine nyika iri kungotongwa separingi
vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza studio 7 kuti zvese zviri kuitika muCCC neZANU-PF makakatanwa ezvigaro asinei neveruzhinji
vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanenge vakanyanya kutarisana nemasimba nokuti vomachengeta sei nokuti vopinda sei mhari pakuti vatarisane nemagariro evanhu kuti upenyu hwevanhu hwagadziriswa here kuti zvoupfumi hwenyika zvagadziriswa here kuti vanhu vezimbabwe vanozviuvira
vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr Wellington Gadzikwa vaudza studio 7 kuti makakatanwa muZANU-PF akaipa nekuti ave kutodzorera basa rehurumende kumashure vachiti zvakakosha kuti bumbiro remutemo ritevedzwe
chido chebato chaiwa chido chavo asi hachifaniri kuuswa pamusoro penyika nekuti nyika ihombe kudarika bato nyika ine vanhu vakawanda kudarika bato nekuti vanhu vanotovhoterawo mapato avo vashomashoma sterege pane vanhu vakazara munyika
zimbabwe yakaita musangano wesadec uyo unonzi nenhengo yeCCC vaMorgan Goni wakaburitsa pachena kuti hurumende haitevedze mutemo sezvo ivo nevamwe vavo vanodarika makumi masere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kuvhiringa musangano uyu nekukonzera mhirizhonga
ndakasungwa nemapurisa namhosva yandakapara saka hazvina kundifadza gozi ndakagara mujere 5 months ndisina kana chaji ndisina kana mhosva
kusungwa kwavaGoni nevamwe kusanganisira vaJameson Timber veCCC kwakashorwa zvikuru nemasangano pamwe nenyika dzakawanda dzakaita seUnited States European Union neUnited Nations vagadzikwa vanoti zvakaitika kuna vaGoni navaTimber zvinogona kuitika kumunhu wese zvake munyika
zvinhu zvinotyisa nekuti vanhu vakutya kuti unogona kungofanobatwa uchinzi wangada kuita mhosva yakati wozonzi tazoona kuti mhosva iyi hauna kuzoita saka wokubva wongoregerwa saka ichitoziva kuti munhu anga apara mhosva obatwa otongwa nemhosva yake
gore rino paramende yakapasawo bhiri reprivate voluntary organizations amendment bill mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza studio 7 kuti kusungwa kwevanhu nekupasa kwemitemo yakaita sePVO amendment bill ndezvimwe zvakavhiringa urongwa hwehurumende yavaMnangagwa hwekunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese dzakaita seAmerica
America ndeimwe nyika iri kushoropodza tava kuitazve kusaina PVO amendment bill zvakangofanana nekuda kudzvinyirira kana kuratidza kuti vakwanisi vamunanga vakutonga vainewo masangano akazvimirira egare kushanda kuona kuti nyaya dzafamba sei
mutauriri wechikwata cheCCC chinotungamirirwa navaTimber vaPromise Mukwananzi vanoti gore rinoranga rakaipa zvikuru sezvo pakavi nekusungwa nekushungurudzwa kwevatungamiriri nenhengo dzebato ravo zvakanyanya vati chinosuwisa ndechekuti vaMnangagwa vari kuronga kutyora bumbiro remutemo kuitira kuti varambe vachitonga nedemo asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vati bato ravo rakabatana nekushanda nevanhu zvakanaka muna 2024 uye vanofara neutungamiriri hwavaMnangagwa
gore rino rakationa tichiinda kuconference tichindotsinhira pamaresolutions kuti tinoda kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 zvichibva zvatoiswa pabumbiro remaresolution
panyaya yekuti hurumende yeZANU-PF yakashungurudza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru sei pamberi pemusangano weSADC vaMarapira vati mutemo uye munhu wese anofanira kutevedza zvisinei nekuti pari kuya vaenzi here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.